chekwata ichi nezuro chakarohwa neUganda 58-47 mumutambo wacho wekugumisira we 2019 Vitality World Cup ndokupedza chiri pachinhano chechisere mumakundano aive nezvikwata gumi nezvitanhatu zvaive zvakaungana muLiverpool, England kubva musi wa12 Chikunguru. Izvi zvinotevera kurohwa kwawakaitwa zvekare neNew Zealand, Malawi, Jamaica neUganda izvo zvavadzorera shure makwikwi avakashura mari zvaive zvisingatarisirwe. MaGames ari kudzoka kumusha, misoro yavo iri mudenga mushure mekupedza vari pachinhano chechipiri nekuenda munharaunda yechipiri kubva mugungano raive rakaoma nezvikwata zvinoti Australia, Northern Ireland neSri Lanka. Vakatungamira chikwata ichi amai Letisia Chipandu vaudza Studio 7 kuti vari kudada nechikwata chemaGames.
Takauya takatamba zvakanaka, takatandirwa zvakanaka kubva kuairport. Vanhu veZimbabwe vari muno vakafara, vakatitambira tikauya kuzogara pano pahotera patiri pamunokona paibhiri. Vasikana vakatamba bhora zvakatyisa vanhu vese, nyika dzese.
Studio 7 yabata umwe mutambi wechikwata chemaGames ndaizivei Madzikangava.
Takafara kuita nambari 8 pamatinzana tamanawo chetesitemu inokuve tiri kuwokapu inenge iri tafu matinza takatamba nayo iNew Zealand, saka yakofila kuti taitambwa bhora. But tofara kuti ayana Northern Ireland yanana Jamaica Malawi ani kuita inenge iri moto moto chaiyo.
Muteveri wezvemitambo vatina Chemuseti vanoti vasikana ava vanofanira kutendwa zvakasimba nezvavakaita kuLiverpool kwete nemari chete.
Izvezvi toda kutoti vatotendwa kubva kuna president neanything in kind mari is not everything.
Captain wechikwata ichi Perpetual Steer Chitema anoti akakaive kekutanga kuenda kumakundano aya zvekuti vave kutarisira kuenda kuWorld Cup inotevera uko vari kutarisira kunokwikwidza zviri mutsindo kutora mukombe.
Toda kudzokerazve kuWorld Cup, toda kuqualify kudzokerazve kuWorld Cup, ipapo anoita mukana wakakura kuti kubatsira.
MaGames ari kutarisirwa kusvika akamirirwa nechaunga panhandare yendege Robert Mugabe International Airport mushure mekuita zvaive zvisingafungirwe nevakawanda kwete muZimbabwe chete asi pasi rese. Vanotevera mitambo vanoti chikwata ichi chinofanira kusiyiwa chakabatana kudaro chichigadzirira kurwira nzvimbo yekuenda kumakundano e2023 World Cup ayo achaitirwa muSouth Africa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariatsi.